vachitaura pamarinda anoradzikwa magamba enyika paHeroes Acre nhasi apo panga pachiradzikwa amai Maria Musika avo vaive mudzimai vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika mushakabva Joseph Musika. Vamugabe vati pane vamwe vakuru vakuru vari muhurumende vavasina kudoma nemazita vavati ndivo vari kukonzeresa kushayikwa kwemari nezvimwe zvinhu munyika. Vakafananidza vanhu ava naJudas Iscariot womubhaibheri. Vamugabe vati vanhu ava vane chinangwa chekusvibisa zita ravo kuti vapandukirwe neveruzhinji.
There are those who are eager to manipulate the currency. Kune vamwe vedu vanoda kukanganisa zvipo zvamwari vachida kutamba nemari dzedu, manipulating the currency so that they can trigger inflation, cause panic buying. Ndonyanya dziri pakati pedu idzodzo. Vamwe ndeavavo sevakataurwa naJesus last supper kuti vatinodya navo. Ndo vachazondichera vana Judah Iscariot varipo pakati pedu. Saka ivavo ko ngativadzungunure izvi tivanyadzise. Vamwe vanoda maitiro ekuti kuchinjwa hurumende kuchiuya vatsva president achibva pachigaro.
Nokudaro vamugabe vati havasi kuzomhanyiswa kusiya chigaro vachiti vakamirira zvido zveveruzhinji.
Ko ini chigaro handina kuita chokubvuta. Ndakapiwa nevanhu chigaro chevanhu. Saka ndidi nacho. Kana rasvika zuva racho ndinoti makazviita mose vemhuri yedu yeZimbabwe chigaro chedu ichi mosashara imi ndomosarudza wamungade kuti achigare. Bati kwanhasi ndakati zete pachii.
Mashoko avamugabe anouyawo zvakare apo sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions rakakurudzira nemusi wechipiri kuti hurumende yavamugabe isiye basa izvozvi, paiswe imwe hurumende inofanofambisa basa ichigadzirisa zviri kunetsa munyika pasati paitwa sarudzo itsva, sezvo richipomera hurumende yeZANU PF mhosva yekutadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika. Kunyange hazvo vamugabe vachiti vakasarudzwa neveruzhinji zviri pachena, bato rinopikisa reMDC rinotungamirirwa navamogeni Tsvangirai rinoti vamugabe vakabirira zvemhando yepamusorosoro musarudzo dzapfuura kuti varambe vari pachigaro. Zvichakadai vaimbova sachigaro weZANU PF muprovhinsi yeMashonaland West uye vari nhengo yeparamende yakazvimirira vachimirira kuNorton vatemba Muliswa avo vanga varipowo pakuradzikwa kwamai Musika vati kunyange iri garo ziva kuti vamugabe ndivo vachange vari pachigaro kudzamara sarudzo dzaitwa gore rinouya, chakakosha ndechekuti vatsvage nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika.
No, but chokwadi ndechekuti varipo till 2018 izvi hazvipikiswe. 2013 election yakavapa kodzero kuti vanga varipo 2018. I think izvo anopikisawo hake haibenzi nekuti ndo zvakaitika vakabva kuvanhu. So what is important is after 2018, what is important chii chiri kuitika between 2013 ne 2018 kuti nyika iende mberi. Ndo zvatovanga chitarisa economy yakamira sei, mabasa kumayouth aripo here, zvakapromiswa neZANU PF zviri kuitwa here. Ndiyo nyaya yatovanga tichienda kuna president tichitaura kuti izvi hazvisi kuitika, uori uri kuramba uchiitika asi hapana ari kusungwa. So let us look at the situation yekuti vari muofisi mavo I think to me that is what is important. And whoever wants to take over must then wait for 2018. Omirira kuti, you know, election itike. And kana wachimirao ndizvo zvopati ndo makwikwi yacho. So democracy also pushes kuti umwe munofanira ku respect, you know, vote yevanhu kusvikira 2018. Asi basa pakati apa ndopanga chionekwa kuti zvikuitwa nemazvo here, vanhu vari kubudirira zvavakati vati vachaita zvikuitika here. Ndipo ndipo pane nyaya.
Vataura vakamirira mhuri yekwaamai Musika uye vari mwana wemushakabvu vaMaxwell Musika vati amai vavo vakashanda zvakasimba kudzidzisa mhuri panguva iyo vaMusika vaive muusungwa kujeri regona kudzingwa uye vaibatsira nechikafu kuvarwi vehondo yerusununguko. Amai Musika avo vakafa nemusi wechishanu svondo rapera mushure mekurwara kwenguva refu vasiya vana vatatu vanoti Lucia, Shelton naiye Maxwell, vazukuru vasere nevazukuru zukuru gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi. Oh.